Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 16 mbudzi 2023. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dzirikuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti yezvino zviri muchirongwa chanhasi. Masangano anomirira vashandi pamwe neanorwira kodzero dzevanhu kana kuti civil society organizations ari kupomerwa mhosva yekushandiswa nedzimwe nyika kuti akudubure hurumende. Muzvare Henrietta Rushwaya anobvisiswa faindi yezviuru zvishanu zvemadhora ekuAmerica, $5,000, sechirango chekuedza kubudisa zvisiri pamutemo goridhe rinokosha zviuru mazana matatu nemakumi matatu emadhora ekuAmerica, $330,000. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vanhu makumi maviri nevaviri vakafa, vamwe vaviri vakakuvara zvakaipisisa zvichitevera kubonderana kwekombi yerudzi rweToyota Quantum nerori yerudzi rweDAF mumugwagwa pakati peBulawayo neBite Bridge nezuro. Njodzi iyi inouya mushure medzimwe njodzi mbiri dzichangoitika munyika. Mutungamiri weZimbabwe Passenger Association of Zimbabwe Vatafadzwa Goliath vanoti mapurisa anofanirwa kutarisisa utano hwevatyairi kubva kumaziso nemaawa avanoshanda pazvisuva uye kuona kuti motikari dzinotakura vanhu dzinokodzera kupinda mumigwagwa.
Zvinhu zviri kukonzera njodzi pamugwagwa zvakatwandisisei. Kana tichitarisa, tinotarisawo kuti mamiriro akaitawo mugwagwa panyaya yekugadziriswawo mugwagwa. Totarisawo zvakare kuti ivo vatyairi vacho vari kumboonawo nguva yekuzorora here, kana kuti vatyairi vacho vamwe vacho vari kutorawo zvinodhaka here, kana vari kutakura veruzhinji pamugwagwa ipapo. Pane zvakawanda zvinenge zvichitakuongororwa pachitsvagurudzwa kuti chikonzero chekuita kuti tsaona dziwande tatarisana festivesizon chii.
Imimi munozviona sei vaGoliath?
Isu maonero edu sesangano rePassenger Association of Zimbabwe tikuona vatyairi vachishahanya pamugwagwa pavanenge vari pabasa. Vamwe vanongofunga kuti kana mota dzavo dzichimhanya, kana kuti ingava bhazi ingava kombi, vanotokwanisa kutangira dzimwe mota kufudzana kana kuti kufatika. Vanogona kukanganisa kufungidzira kuti vanokwanisa kumhanya vachinodarika imwe motikari pavanenge vachiofatika. Ndezvimwe zvinhu zvinokonzera kuti tsaona.
Iyo hurumende chainofanirwa kuva ichiita chaisiri kuita ndechipi vaGoliath?
Hurumende inofanira kuona kuti munhu wese ari pamugwagwa utano hwake hwakamira sei. Zvakare kutarisisa nyaya dzemaziso kuti achiri kunyatsoona here, uye zvakare nekuona kuti mota idzi kana kuti mabhazi haazi kuvhetemutswa zvakanyanya zvinopfurikidza mwero kudarika 100 km/h paawa. Uye zvakare tinokurudzira kuti ivo vatyairi pachavo vange vachiremekedzana pamugwagwa kwavazive kuti vakatakura vanhu.
Avo vange vari mutungamiri weZimbabwe Passenger Association of Zimbabwe Vatafadzwa Goliath vari parunhare kukadoma neStudio 7. Gurukota rinoona nezvedunhu reBulawayo amai Judith Ncube vakashanyira nzvimbo yakaitikira tsaona iyi. Ukuwo gurukota rinoona nezvedunhu reMatabeleland South Dr Evelyn Ndlovu vakashanyira vakakuvara muchipatara. zvichitevera mashoko akataurwa nebato rezanu PF ekuti mamwe masangano anomirira vashandi neanorwira kodzero dzevanhu ari kushandiswa nenyika dzekunze dzinoda kukudubura hurumende. Mutauriri wesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vaobert masalaure vanoti zviri kutaurwa nezanu PF ndezvemanyepo, vachiti havanzwisisi kuti ruvengo urwu runobva papi kunze kwekuti zanu PF iri kuedza kuvharidzira kutadza kutungamira nyika kwairi kuita.
ZANU-PF inokakamwa kuti payakasarudzwa nevanhu vechitizero kuti vakabirira vachidziva agasteni, basa ravo nderekudhirivha maservices kuvanhu. Vanhu vari kuda mvura, vanhu vari kuda pekugara, vanhu vanoda chekudya. Iyo panzi pekuti iite mifokasi nebasa rainotiwa neconstitution inopandukira vanhu vamwe chete vanofanira kunge chipa maservices ichivaponda ichiuraya. Tinoona munhu akapondwa musoro kumabhuku. Vanotaura vanga varipo vanoti munhu wacho vanga ari wekampeni timu yemuzanupf akavatora. Saka tiri kuona kuti taita hurumende isina hanya nokupa vanhu maservices. Yototi pishi inoona munhu wese semhandu, ikaona varairidzi yoona mhandu, ikaona civic society yoona mhandu. Vanhu vese ava vane kodzero yekumonita kupuhwa kwemaservices kuri kuitwa nehurumende. Kana hurumende yakundikana inotsiurwa kuti mapundikana mapundikana mapundikana, ende ivo ngavabvume kutsiurika vape vanhu maservices kuitira kuti panouya election vasazotsvage mubhadha yekuva vanhu vange vari pamwoyo yevanhu vachidiwa vachivhoterwa. Macitizens haadi vanhu vekuwest, haadi Britain, haadi EU, haadi America kuti vazive kuti zanupiefu yakodiwa. Vanozvionera vega ende havadi kubatsirwa kuti vatsiure hurumende yavo, vanozvitsiurira vega ndekuti hurumende yacho ndeyavo. Asi chekupedzisira tinoda kuti tigare tizanupiefu igare ichirangarira kuti haina matitles ekutonga Zimbabwe. Kuchinja magovernments hazvirambidzwe zviri muconstitution. Maunions kana akada ane mvumo yekuti pane imwe nguva vanogona kutoti hurumende iri pati chaide votobatana nevamwe kutoti tina kuibvisa. Izvozvo zviri pakutemo zvinobvumirwa. Asi pari zvinoisi hatisi kuita basa iroro. Iyo zanupiefu yaifokasi nebasa rayo rainotiwa nebutiro remutemo ravakatorera voti vachitiita Peter Morphy.
Munofunga kuti vari kuzviitira chizvi nekuti kusvibisa mazita emaunion kuru nevatungamiri?
Chekutanga chavanozviitira ndechekuti vajustify umhondo hwavanenge vachida kuita. Tichoziva kuti vanozova abdaktatera vanhu muti pavacha abdakta vachida kuvanyararidza nenyaya yekuti vanhu vanenge vachichemera kana mihoro. Saka vanoda kugara vawana justification yeumhondo ihwohwo neudzvanyiriri ihwohwo. Vachasunga vamwe vachivaisa mumajeri nekuti vanenge vachichema kuti mari dzatotambira hadzikwani takazvoda kumashure. Saka kuda kuti vanhu ava ndeve regime change kuda kutsvaga justification yekuti kana vakutsvaga umhondo hwavo vanzimakare kwari justified. Chechipiri, vanenge vachizama zvachose kuda kualienata maleaders emaunions kubva kuvanhu vavanorepresenta kuti vanhu vatye kuve associated necause inenge ichipushwa nemaunions vachinzi ndeve regime change. Zvoita kuti cause yemaunions yemaworkers isawane voice rakasimba. Zvitoro zvizhinji zvatonyanyotarisira. Asi chetatu chatinonyanyoziva ndechekuti kungodivetawo havaattention pakukundikana kwavo. Munhu kana akundikana anoda kunongedzera nongedzera kwese kwese kuti ngana ndiye andichadzidza ngana ndiye andichadzidza. Saka toona kuti kuverimuzenguva kudivet attention.
Pane zvamunofunga kuita here pamusoro pemhosva yamuri kupomerwa?
Isu tinoramba tichi hatina nguva yekuresponda zvakanyanya kumatakanana iwayo. Isu tinoramba tichi hodha hurumende akaondepo. Tinoramba tichivaremainda kuti vange vachibhadhara vanhu masorara anokwana. Tinoramba tichiongorora pavanhu vanoita uwodi tichivaexposa kuti vaamba mari yenyika. Pavanori kutadza kutonga zvakanaka tinovaexposa. Pavanoponda vanhu tinovaexposa. Pavanotatadza kuteedzera kodzero dzevanhu kurichota kodzero dzevanhu nekuadzira kuconstitution tinoramba tichikuvatsiura. Ndo basa redu, hatisi kuzodzokera kumashure nenyaya yekuti tatondekwa tezanupiefu. Tichasvikawo hedu pane imwe nguva yatichange tichiva inigeja directly. Takambozviita nguva yapfuura tichinyorera kuhosi kwavo tichiti kana vakasununguka tisangani, asi havanotya dambudziko riripo havadi kusangana nesu, vanoda kutaura mumapepa. Tinoda tisangane navo vazanupiefu vambotaura tichitaure face to face vachitipomera mhosva dzavo tichivapindura kuti vachitaura kuti tevachifungidzira zvavanofungidzira tivapowo mhinduro yepatakamira idzo. Asi kazhinji kacho magwara tikavakumbira misangano mashure kukairi havasati vabvuma. Isu tinoda kutogara navo patafura tichinzwisisa kutya kwavo, tichinzwisisa ruvengo rwavo kuti runobvepi, tichivazivisawo zvatinomi
mutauriri sangano re-crisis in Zimbabwe Coalition vaobert masaraure vari parunare kuHarare neStudio 7 asi mukuru wehofisi yeZANU-PF yekubudiswa kwemashoko vafara emarapira vanoti masangano awa anoita zvinodiwa nevanovapa mari.
Inhau yemacivil society organizations haisi nhau itsva, inhau inozivikanwa kuti vanhu vanoshandiswa kazhinji nemaagenda enyika dzekunze vachishandiswa ivo kupokana nokurwisana nezanupf. Ivo kana vachiti zanupf inoda kuvanda nenyaya nhau idzi nekuda kwokuti zanupf iri kutadza kutunga nyika, ndo kunenge kuri kutaurwa kwenhema dzisina tsarukano. Nekuti mukatarisa kubva gore ra2018 kusvika izvezvi neutungamiri hwamunangagwa, Zimbabwe hakuna unogona kupikisa kuti inyika iri kusumuka, ine kwairi kuenda, iri kuvandudzwa nokuvakika ichivakwa nevene vayo. Asi tinongovakurudzira kuti ivo ngavabatane nevamwe mukuvaka nyika, vasashandiswe kuroverera nyika yavo pasi nevari kunze, vasatengese hama dzavo nekuda chouviri.
Avo vange vari mukuru muhofisi yeZANU-PF yezvekubudiswa kwemashoko vafara emarapira vari parunhare kuHarare neStudio 7. Muri yavatapfuma nemasaya nhengo yeCitizens Coalition for Change yakapambwa kumabhuku nemusi wemugovera nevanofungidzirwa kuti vasori vachishanda nenhengo dzeZANU-PF vazivisa kuti vana chiremba nhasi china vachaongorora mutumbi wavamasaya kuona kuti ndivo here. Mutauriri wemhuri iyi vamunyaradzi kufaa kutizwi vanoti zuva rokuchengetwa kwavo rava kutarisirwa kuva nemusi wemugovera.
Zuro takano kurira kufambira chikuruna asi machiremba emuZimbabwe haanga asi pakanonoka kusvika pagovernment hospital taida kuita post mortem, so hazvina kuzobudirira. So urongwa ihwohwo huchaitwe china, zvaitwa nechina post mortem ikabuda, ndinofungidzira kuti semasangano tichanounganidza nemhuri toronga kuchengetwa kunze kwemusha kapfu. Asi urongwa huripo ndezvekuti mafundisi emakereke akumbira kuti noo kuti isu musi wechishanu wacho hazvizokwanisike kuti tichengetedze munhu, so tichaina kuti mutitura icharira mumba nemusi wechishanu manheru tozonochichengeta nemusi wemugovera matafara sinet, nekuti mafundisi avaoti noo musi wechishanu wanga wakabatikana, but Saturday yaita kuti mugovera wanga varipo wese. Ino uradzika gamba redu pachikristu zvese neshanduku.
Nezuro kwamakanga muri uku zvakafambazvo zvakanaka here?
Hazvina kufamba zvakanaka nekuti machiremba haana kuwanika. Taida kuti paite postmortem, so tichada kuona kuti postmortem iitwe, so wavimbisaiwo kuti postmortem inoitwa. So tikapedza postmortem hazvizogoni kuti inovaremba, nekuti pakumbirwa rimwe zuva zvakare rekuti wazouya varemba mune musi wechishanu, nekuti mafundisi anenge akasununguka nemusi wemugovera for burial. So takoshesa shoko remafundisi nokuti wamasaya anga ari mufundisi, so tanzwisisa nyaya yekuti iye semufundisi ane mafundisi aishanda nawo. So wandawo nguva yekuzivisa kuti vese varipo wachizivisa kuti zvakaitika izvi zvakaitika zveshuwa here, nokuti sekutaura kwadiana pekusanga hapana vanhu vakanasa kuziva kuti zvakadai zvinoitika here nekuda kwekuti munhu anenge aine chitendero chake. So kugowera ndo vataona vakasununguka kuti munhu wese anga aripo, tinoita sendofu yakakura kuna mufundisi wedu wari zvakare gamba reshanduku.
Avo vange vari mutauriri wemhuri yavamasaya vamunyaradzi kufaa kutizwi vari parunhare kumabhuku kuHarare neStudio 7. Vachipindura mashoko ari kutaurwa nevamwe padandemutande ekukurudzira nhaurirano pakati pemutungamiri weTRC vane zvonchamisa nevanozviti ndivo vakafanira kubata chigaro chemunyori webato iri vasengezvo chavangu. Mutauriri webato reTRC vapromise mukwananzi vanoti hapana nhaurirano dzinoitwa nachavangu nekuti zvose zvaari kuita ari kutumwa neZANU-PF, vachiti bato iri ndiro riri kukonzera zvose zviri kuitika kwete chavangu.
Chekutanga ndechita kuti zvinhu zviri kuita izvo zvisarunge zvichiitika, zvinhu zvisiri pamutemo, zvinhu zvinotyora mutemo yenyika nekusoropodzesa nyika zvakanyanya. Dzimwe nyika dziri kuita zvinhu zvakawanda dzichivandudza upfumi hwenyika dzavo, tichienda pamwe chete varikutonga nevarikuopposa vasingawirirani vakadaro vanozva kuti nyika ndeyavo vese vanoshanda pamwe chete saka zviri kuitika muzimbabwe zvinonyadzisa zvinoitwa chete nebenzi risinganzwisisi kuti ai mumba vamunhu havangawirirani vese nekudaro isusu tiri kuramba takashingirira kuti zvinofanira kupera zviri kuitwa izvi taendesa nyaya kumatare edzimhosva takanyora tsamba kuparamende tichitsanangurira speaker of parliament kuti vanhu vari kurekola vanhu havasi vanhu vedu hatisi nhengo dzemusangano wedu havafaniri kunge vachitendedzwa kuti vaite izvo zvavatendedzwi nemutemo kushandisa maletterheads nemalogo edu vanofanira kuti vamiswe saka tinotarisira kuti mune mumwe musi nedzimwe dzenguva pachava nekufunga kuri straight vagomiswa vanhu vari kuita zvinhu zvazvina zvopfungwa zvinoendesa nyika izvozvi kune mabielections ari kuitwa tiri kunzwa kuti pari kudiwa mari inosvika $5 million kuita mabielections anga asingafaniri kunge achimboitwa in the first place saka izvi zvinonyadzisa zvinotsamwisa vanhu zvakanyanya nekuti zvinoratidza kuti nyi mutungamiriri utungamiri panyika usina kusarudzwa zvakanaka hauna focus hauna zvipo zvevanhu pamwoyo uri kuita zvavo zvavanongofunga kuti ivo chete ndo vanofanira kunge vachitonga vachitonga vari voga vachidya vari voga vasingai vasina hanya neruzhinji rwenyika yezimbabwe
bato renyu rakambofunga here kuita hurukuro navachavangu pamusoro pezvose zvavari kuita izvi
hurukuro ingatoitwa nezanupiefu nevadhivo vanotuma vachabangu kuti vaite zvavari kuita vachabangu havagondi kutora matano kana tingati decision havana decision yavo vanotora inhumwa inenge yatumwa bedzi kuti enda mumagrosa unotenga chingwa haugondi kana mwana anzi anotenga chingwa womuchinjisa ungatotaura nemubereki wake ndiye anogona kutora decision iyoyo naizvozvo vanhu vanofanira kutaurwa navo vari kukonzeresa mhirizhonga nemhonga mupopoto uyu ndevezanupiefu vakuru vezanupiefu ndovari kugara pasi vachironga zvinhu zvisina maturo zvekuti vazame kuparadza musangano wevanhu musangano weTCC
pane chimwe chirongwa chamuinacho here chamungada kushandisa mukugadzirisa zvese zviri kuitika izvi
urongwa huripo zvese zvinosanganisira enda kumatare edzimhosva kuvanyorera tsamba zvese zviri kuratidza kuti urongwa huripo hwekuitwa nemusangano dava musangano wedu musangano unoteedzera mirayo yenyika and hatidi kuti tikwenzeredzwe tinge panyaya yekusateedzera murayo nevanhu vasingadi kuteedzera murayo we must show that we are different isusu we are law abiding tinofamba nemutemo ticharamba tichizvidistinguisha kubva kune vezanupiefu vasingadi kuteerera mutemo kuna zvimwe zvatinenge tichiita zvinoenderana nekumatongerwo enyika zvatisingagoni kutaura muruzhinji asi urongwa hwedu huripo kumatare dzimhosva nekumwe kwatingati nechirungu kumapolitical programs vatinenge tichiita kuti tirambe takadzvanya kuti zanupiefu ione kuti haina kwainoenda nezvaari kuda kuita kunze kwakungodzosera nyika kumashure tichiita mabielections asingafaniri kunge achiitwa
tiri kuona kuti vatsigiri vebato renyu vari kurohwa vachibvutwa bato renyu rinotii pamusoro pezviri kuitika izvi uye pane imwe nzira here yari nayo yokuedza kumisa zviri kuitiwa kuvatsigiri venyu munotii kuvatsigiri venyu
tika zvinogona kumisa chete navamunanga asi hatipuswa hatiiti zvemhirizhonga isusu hatiiti zvekura isusu hatiiti zvekubhira vanhu zvekubata vanhu tichinda navo tichinovarova tii kubata kwedu hazvidiko izvozvo
avo vanga vari mutauriri webato reTCC vapromise mukwananzi vari parunhare nestudio 7 tatadza kubata vachavangu kuti tinzwe maonero avo mutungamiri wesangano rezimbabwe miners federation muzvare Henrietta Rushwaya nezuro vakanzi vabvise findi inoita zviuru zvishanu zvemadhora ekuamerica $5,000 sechirango chekuedza kwavo kubudisa zviri pamutemo makilo matanhatu egoridhe kuendesa kudubai muna kubvumbi 2020 jaji vedare rehighcourt vapisirai kuenda vakaisa parutivi mwedzi gumi nemisere yaifanirwa kuti muzvare Rushwaya agare mujeri vachiti kuendesa Rushwaya kujeri kunga mudzidzisa utsotsi hukuru tabata mukuru wecenter for natural resource governance vafarai maguhu kuti tinzwe maonero avo
mutongo wapiwa Henrietta Rushwaya unonyadzisa zvikuru unonyadzisa matare edu edzimhosva unoratidza kuti kubira nyika kupamba upfumi hwenyika uchihubuditsa kunze zvisiri pamutemo muzimbabwe kangoriwo kamhosva kadiki diki kekutoti munhu haafaniri kutombopinda mujeri kangofanana nemwana aba maswitsi mushop.
Vamago mungati mitongo yakadai inoratidze kuvanhu nekunyika.
Zvinoratidza kuti chatova chirwere chatekeshera munyika uye zvichakurudzira vamwe kuti vaite mabasa iwavo nekuti pavanosungwa vanongonzi munobhadhara faini upfuurira mberi nemabasa avo ehuori. Asiwo zvekare tine vanhu vakawanda muZimbabwe vakapiwa mutongo wekugara mujeri makore mashanu nekuti awanikwa aine magiremu maviri egold. Vamwe vari kutopika kutaura kunoku. Asi uyu anga aine 6 kilograms of gold. Chikanzaiwa unongobhadhara faini zvako wodzokera kumba zvichida nekubasa ikoko kwaakaba goridhe iroro.
Semunhu anoshanda munharaunda yezvazvicherwa, munofungei nezvaitika izvi vamaguru?
Tinonzwa kurwadziwa sezvizvarwa zveZimbabwe kuti mutemo uri kuapplywa zvichienderana nekuti wabuda mbamani. Zvinova zvinhu zvisingapi vanhu confidence muyatingati rule of law.
Ava vanga vari mukuru weCenter for Natural Resource Governance Vafarai Maguhu vari parunhare kwaMutare neStudio 7.
Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi.
MuNewsday, sangano remuAmerica reCouncil on Foreign Relations rinoti kutadza kweSADC kupindira nekugadzirisa zviri kuitika muZimbabwe zvinokurudzira kuchorwa kwekodzero dzevanhu nehurumende, richiti vakuru veSADC vakatambisa mukana wekupindira mushure mekuudzwa nezvikwata zvizhinji kuti sarudzo hadzina kufambiswa zvakanaka. MuNewsday, vagari veguta reHarare vanonzi vari kuronga kuratidzira pamusoro pekupararira kuri kuita chirwere checholera, vachiti hapana chiri kuitwa pamusoro pechirwere ichi. Sangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum rinoti rinotya kuti matare edzimhosva akatengwa uye kuti mapurisa ari kuitwa zvamatongerwo enyika, vachiti mapurisa ari kutadza kuita basa ravo nemazvo. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Pastudio 7, Pastudio 7, masera seya maasha marari. Shoko rangu iri ndode kuti risvitse kuna Munangagwa kuti anode kusara achitonga zvitunha here kana kuti makuva, uyezve mutauriri wemapurisa uyu anotyira upenyu hwake nebasa rake. Haana basa navamwe vanhu, vese vana mugwadi nevamwe vakanyarira anoti mapenzi. Vachazviona zviri kuitika, nyararai zvenyu. Handiti musi wa19 uri kusvika, todo kuona chipangano chimimino zviri kuitika zvacho kuti chii chichabuda ipapo. Vachacheme mikono ipapo kutaura chokwadi.
Pastudio 7, makadi henyu vana dzoka kandemiri vana ivhanzi zvinenga muri isenyu. Aini zvangu nyandoda kutaura ndeye vanhu vari kufambwa muZimbabwe vachiurayiwa kuita sekuti havasi vanhu. Chandoziva Mwari vanouraya vachiti vakahwanda, but Mwari anoona zvese zvanenge achichiitika. Nguva yavo ichasvikawo kutiwo vachafawo seuku. Tiri kurwadziwa zvisingaiti nyika yedu yeZimbabwe kuti tinga tiri pamwe tiri munyikawo yedu zvakafananawo nekunobva naSouth Africa takauyawo kuno tiyachiurayiwawo tinzi dzopera kunyika kwedu. Toshayawa mufaro here muZimbabwe vedu? Munangagwa, tiitireiwo sirias. Vamunangagwa, vamunangagwa, muri kuona zviri kuitika asi muri kuramba makangonyarara. Haiwa, ndabatikana zvisingaiti, ndabatikana. Haiwa,
ndoda kutenda hurumende ZANU-PF yavamunangagwa matungamiriri airi kuita nyika nechimhoresa ruzhinji rwese rweStudio 7 kuti vamunangagwa vari kutungamirira nyika. Zvatiri kuona kuti chigutsikana zvakanga zvichitadzwa nehurumende yakanga iripo kumashure, ivo vanonzi vakomadzi Robert Mugabe. Asi bhati izvezvi tichiona zvavo netsarukano zvane kusiyana, pokutiwo pane mumwe munhu uri kutungamirirawo zvetiri kuona isu masapotas etiri kunze kwenyika. Ini ndiri muSouth Africa, ndozi Magura Simbi, nzewe dzembwa.
Nyika ina haina mutemo, masoja, mapurisa, ndo vatova kuru vevuodi muno munyika. Vachitsigwa neyo ZANU-PF iyoyi, mayute ZANU-PF apedza kuuraya vanhu. Toita senyika yaibva iyi, tibatsirei mesadhaki vacho iyi, tione kuti tosvika ipinda baba ava isatisi kuvada, vabvisei, ngavaende zvavo. Tikatira kuvavhotera, kana zvichibvira ngavatinotonga kumaruzevha, mamuchamisotonga mutaun. Matadza iri kuvaisa mujeri sezvakaitwa zvaitwa dzimwe nyika nakanjafe vakaitwa sei, itai zvamungavaita vamwewo. Ava muri kuvatyei ava, mune mabenefits here muzimbabwe ino?
Saishi, ai ndiri kurwadziwa ini. Ndiri kurwadziwa nezviri kuitwa vanhu, vanhu vedu avo, vakazvihwinirwa zvavo pamaerection zvakanakanaka. Izvi zvinondirwadza kuti every day ndinongonzwa kuti kwazorobwa munhu, munhu wazonongwa akafa. Ko why mapurisa asingapindiri? Ende zvari kuzviitira vatoziva kuti iyi ndo goodbye yavo. Ende vatoziva kutoziva ndo goodbye, kutoziva kuti uyu mukomana akahwina. Saka vanofanira kutotanga vambotoshungurudza chako chako kuti akuzowana kugara. Asi zvaiyi nguva, nguva yatosvika mai manje naMwari, oh, mukomana anogara zvake, ndini mukomana Fide, ndiri pano paPretoria apa. Eshi, ndotenda zvangu.
Mamukasei pastudio 7. Ndinoda kutaurawo kuna baba vamarapira avo, vafara yemarapira. Nyaya yavo yekukomenda zvavasingazivi vamarapira. Kana musina chokutaura munodi kunyarara. Inga vamwe vanonyarara wani. Notaura kuti TCC inopfeka maabduction, TCC inopfeka madhefu. Uyo tafumanei pastor, tafumanei yekumagwavo. Ifeki futi here? Vamarapira tikwanirei mazvinzwaka. Muri munhu mukuru mutikwanirewo mazvinzwa here vamarapira. Tinokumbira kuti mutinyare, tinyareiwo ruzhinji rweZimbabwe, tinyareiwo.
Kadi Studio 7. Studio 7 tiri kurwadziwa nokurava kuri kuita vanhu munyika yeZimbabwe. Tinokumbirawo mahistorian documentation yose vanhu vese vari kuita zvarina ngaizvinyorwe pasi. Nguva yaMwari inokwana. Kana chisingaperi, vanenge vari vapenyu vachazvionera. Ngatizive kuti nyika ndeyaMwari, denga nepasi ndezvaMwari. Isisu vanhu kana tikazviita vana Mwari vokuti tinorarama nokusingaperi, haiwa nguva inokwana. Nguva inokwana. Ngatirambe tichitsvaga uchenjeri hwaMwari. Mwari havadhakwi, zvekare havakotsiri. Zvose zvinoitwa nevakaipa nevese wakaita akawanda, makaita sei vanoita mishonga, muchigeza mishonga, muchifuratidza mweya vanhu vamuri kuuraya, itai. Asi mhinduro yaMwari iriko. Izvozvo ndinokuvimbisai, mhinduro yaMwari iriko.
Iwe Studio 7 makadi kwose kwamuri matimanje zero jangu naona ZANU-PF. Kune ZANU-PF. Ndimo zviti makahwina. Ko vanhu vamuri kuuraya vakatadzei zvamuti makahwina. Tongai kanyika yazvona munovaurayirei vanhu nokunyakarisa vanhu. Vanhu vese muri kuita zvinhu zvese izvi zvichapera. Muchazodemba pao, muchazodemba kana zvazosvanduka manje nerimwe ramazuva. Tebhe inotena hama dzadiwa. Muite muchiziva tebhe ichatena.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Pane vari kubvunza zita rekambo katinoshandisa pachikamu chezvechitendero panhau dzesvondo manheru. Kambo aka kanonzi Jesu isimba rangu uye kakaimbiwa nechikwata chinonzi Christ Like Choir.
Tuni waweke wazi mubaki na mishangao kuswa ya mapenzi nataka kuyaeleza na leo tena waite ni paparazi warushe kwa mitandao siataki mapenzi nataka jipongeza.
Then we tell your baby, zvongu yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi masangano anomirira vashandi pamwe neanorwira kodzero dzevanhu kana kuti civil society organizations ari kupomerwa mhosva yekushandiswa nedzimwe nyika kuti akudubure hurumende muzvare Henrietta Rushwaya anobvisiswa faindi yezviuru zvishanu zvemadhora ekuamerica sechirango chekuedza kubudisa zvisiri pamutemo goridhe rinokosha zvuru mazana matatu nemakumi matatu emadhora ekuamerica tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ndini Tanono Kawande ndiri muwashington dc ndichikusiyai muri mumaoko macris gande nenhau dzeisindebele